This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya ziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 28 2028. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chikonzero chikuru ndechekutinzwa vakuru vedava havana hanya nenyika dzavo, havasi kutora nguva nemari yekugadzirisa yose delivery system nenyika dzavo.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vobatana nevamwe vatungamiri parufu rwevaive mutungamiri wenyika yeAngola vaJose Eduardo dos Santos avo vakashayikira vari kuSpain. ZANU-PF yopemberera kukunda musarudzo dzekugokwe kabuyuni uko veTriple C vachiti ZANU-PF yakakunda musarudzo idzi ichishandisa mhirizhonga.
Chikura amai vangu vaizviziva kuti ndinorova nekuti ndaiwanzorovana nevakomana, saka zvinhu zvakangokura zviri mandiri. Saka pandakazovawo ndamunhu mukuru ndakutiwo zvitsiva izvi havana kushamisika nazvo.
Mumwe mudzimai wechidiki woita zvodavado mumutambo wetsiva. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vabatana nhasi nevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica nevamwe vekunze parufu rwava Jose Eduardo dos Santos avo vakashayikira kuSpain musi wa8 Chikunguru. Vadon Santos varadzikwa nhasi pazuva ravangadai vasvitsa makore makumi masere. Vamwe vatungamiri vange vari parufu apa vanosanganisira Vasiru Ramaphosa vekuSouth Africa, vaFelix Tshisekedi vekuDRC uye mutungamiri wenyika yePortugal vaMarcelo Rebelo de Sousa. Vadon Santos vari pakati pevatungamiri venyika dzemuAfrica vakafira kunyika dzekumawirira nekumbabuda zuva vachirapwa sezvo zvipatara zvakawanda munyika dzavo nemuAfrica zvisina zvikwanisiro. Vamwe vatungamiri vekunze vakafira kune dzimwe nyika vanosanganisira vaRobert Mugabe vakafira kuSingapore, vaLevi Mwanawasa vekuZambia vakafira kuFrance, vaMichael Sata vekuZambia zvakare vakafira kuBritain, vaMel Zenawi vekuEthiopia vakafira kuBelgium, vaUmaru Musa Yaradua vekuNigeria vakafira kuSaudi Arabia. Ko, chii chinopa kuti vatungamiri venyika dzemuAfrica vanorapwa kunze kana vachinge varwara uye dzimwe nguva voguma vofira ikoko kunyika dzinenge dzakabudirira? Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera.
Chikonzero chikuru ndechekutinzwa vakuru vedava havana hanya nenyika dzavo, havasi kutora nguva nemari yekugadzirisa yose delivery system nenyika dzavo. Vanogondezvevarombo iyo vanongoenda kunorapwa kunze kana varwara. Saka kana zvazonyaya yakudzimba vanozopedzisira vafira kunze ikoko. Mirezi munyika dzavo mune zvipatara, asi hazvina chirimo. Mahealthcare workers acho akarisoenda kare kuBritain kuSouth Africa ende hapana zvikwanisiro zvekuti vangarapiwe. Havangagone kudada nemahospitari avo emunyika dzavo. Ndo dambudziko ravanaro iro.
Asika ivo vatungamiri ava vakanyorerana yainonzi Abuja Declaration yekuti mari yebudget zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zviende kunyaya dzezveutano, sei zvisiri kuitika izvi?
Hapana politika uyo. Muhana dzavo vakangosaindirana zvekunyeperana zviya zvoitika maradership zvemaAfrican leaders, asi muhana mavo chaivo chaivo havazvikoshese zvokuti vaise 15% kuhealth. nyango wakaisa 15% yacho inokupera nokubiwa nayo vanhu vanochiitwa vanango vachitunga miriyoni nokugadzira chipatara zvedu. Saka corruption ndiyo problem. So dambudziko ndere political will hapana.
To tarisawo idzo mari dzinenge dzichishandiswa dzatingati dzevanhu vanobhadhara mitero kana kuti ma taxpayers pavanenge vachirapwa kunze uko, hazvitozosiye nyika yamuzvikwereti zvakawanda here?
Ini maonero angu ndeyekutoti izvo mari inoshandiswa nevakuru vedava vachienda kunorapiwa kunze kwenyika, budget yacho kuda yakakura kudarika budget dzenyika the Ministry of Health venyika yedu seinoZimbabwe. Vanoshandisa more money yekuti dei vaiisa muhealth care system yedu taiwana zvikwanisiro zvese zvakakwana. Saka taxpayers money iri kungopera ichirapisa vakuru then imwe vachimora vachida vachiita zvimwe zviri paside zvisimburi zvokurapiwa. Tinozviona izvozvo kumamedical aid evazhinji yakaita sepoint of service medical inogara yakabroka asi vanhu vari kubvisa mari dzavo every time asi tozvizvati dziri kudiwa nevakuru.
Vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe. Commission inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yaburitsa padande mutande rayo reTwitter zvakabuda musarudzo dzekugokwe kabuini dzakaitwa neZuro. Vakakunda musarudzo idzi ndiva Spencer Chuma veZanu PF vainge vaine mavhoti zviuru gumi nemazana manomwe nemakumi maviri nemanomwe kana kuti 10,727. VaConstantine Muguti veBato Residents Coalition for Change vakawana mavhoti zviuru zvina nemazana masere kana kuti 4,800. Asi VCC nevanorwira kodzero dzevanhu vari kugunununa kuti mhirizhonga yakaitika munzvimbo iyi ichinzi yaitwa nevatsigiri vebato reZANU PF ndiyo yakakonzera kuti bato iri rikundwe musarudzo. Mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vakarwiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF ava nemusi wechina. Vamwe vatsigiri vebato iri nevatori venhau vakakuwadzwawo musi uyo. Asi Gibbs Dube weStudio 7 abata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Tine mufaro uye tinonzwa manyawi nekubhukirwa nomufaro semusangano weZANU PF nebasa rabatwa kugokwe tichiti makorokoto kuna vaSpencer Chuma nokuhwina zvine musimba nemutindo hongu. Tinoziva kuti vanhu vanga vaine tarisiro yekuti vanopikisa vachahwina gokwe kabuyono, asi vaSpencer vatipa manyawi kumusangano weZANU PF. Tinonyanya kutenda veyouth league neveomens league andiko redu rekomisariati nebasa guru ravabata iro ratipa manyawi, tichitarisirazve kuti zvavaita izvi zvinotitaridza kuti muna 2023 musangano weZANU PF hauvakwi mumapepa, hauna kugadzirwa pasocial media, wakavakwa panhoo dzavanhu. Naizvozvo ndokusaka tichikunda musarudzo.
Vari kupikisa vari kuti nyaya yeviolence kuti vanhu veZANU vakarova vanhu veCCC.
Hatinzwi kushamisika nemashoko aya kunyanyanyanya achibva kune vane mapato anopikisa. Ko zvagara kandiwo magariro avo, ndo mugariro wamuchatanda iwoyo wokuti kana akunda, kana vachinge vakunda musarudzo vanopembera kwazvo. Kana vachinge vadyiwa nebato reZANU PF vanotsvaga zvikonzero zvekuti tadyiwa nokuda kwechiti nechiti. Tinozviziva makore ose, ndokusaka kubva mugore remwaka wa 2000 kusvika pari zvino madhekedzi maviri 5 sarudzo dzaitiwa, shanu hapana imwe chete yavakati vadyiwa zviri pajekerere. Tinozviona zvichiitika kuKenya nanavaodhinga. Iri iscript raaneta nokushandisiwa ende harichativhundusi, tinoriziva richingouya asi hazvitivhundusi.
Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare naGibbs Dube weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutevedzeri wemutauriri webato reCCC vaOstalo Siziva.
vanhu vekukokweno kuti bhotera zvine mutsindo tichitarisa kuti pakaitika mhirizhonga pakaitika nyaya yemore than 1000 vanhu vanga vachitsinwa nemasabhuku kunzi vanofanira kubhotera pakati pakaitika nyaya yekushandiswa kwehupu nechibage kuda kutenga vanhu asi vanhu vakachinga
ko sei muri kuti muri kufara imakakundwa musarudzo
paelection haiwanzobudi vanhu isu tiri kufara nevote share yatakaita nekuti zvinoratidza kuti tiri kusimudza vhoti yedu kumaruwa makaona violence yakarambidzwa kukampena mukuru wedu vakarambidzwa kuti vapinde mugokwe zvese izvaita kuti vapunyikidze vanhu nekudzivirira vanhu nekutizira vanhu zanu yahwina neyatinoti muchirungu imagine of terror nekuti havana kuvhoterwa nevanhu nekuda kwavo saka kuona vanhu vasinga vachisapota shanduko tinozvitenda zvikuru
saka maendesa here zvichemo zvenyizvi kune vezeki nevamwe vakaita seZimbabwe Human Rights Commission
ndokutotanga chirongwa chekuti gadzise nyaya yemareforms yokuti ndo nyaya irikuratidza kuti yaita dambudziko munyika kuti munofanira kuita mareforms zeki inofanira kumeka sure kuti the pre-electoral environment iri free iri fair kuti vanhu vese vagone kukampena vanhu vese vawane access to state media munoziva majanalisi akarohwa achida kunokavharani machifu atichidzirwa nemasabhuku kunzi vanhu vedu vanofanira kutinhwa kuti vavhotere zvanhu vanhu hazvitimo ndonde zvimwe zvinhu zvetova kugadzira patikuronja dhokumendi redu zinonzi tai kutitange kusenza nzira dzakasiyana kudimanda maripoti
uyo anga ari muteedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCCC vaostalo siziva vari parunare muHarare imwe nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaWilfred Chuma vanoti varohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF muHarare nhasi hatina kukwanisa kubata sachigaro webato reZANU-PF muHarare vaGoodwills Masimirembwa sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa asi tabata vaChuma avo vapinda muchipatara
ndaenda kumbare ndakapfeka regalia yeCCC ndisakubatisa zvinhu zvasvinda kumusha zvemwana wechikoro saka ndasika payapaya ndapinda zvandaita ndikatobatisa zvinhu zvacho pabhazi saenda pandati harigandiri kukambudzima zvangu paimangada kunoona panda kutofamba kutokurosa pazvidhiti payapaya pabva papfuura vakomana 2 vachangopfuura ndobva kutatoya mota yainge katozara vanhu more than 20 vanhu vabva vatondikomba ndokutanga kutonditi wayo kupeka regalia yeCCC rekunoku munozviita imine varidzi apataurwa zvakawanda vamwe vachitaura vachoti matriple c imi vanhu munosiya matriple c achitora nyika makaita sei vabva tiranga ndidi hanje kwaofisi kwavo ivandikuzivi ndekubhangu rekumbari ikoko saka ndipatanga kutondirova nemambama vachorimisira pasi kutoda hani matanda nematanda matanda nematanda hane pamvura sine masuweji here angatiantenda nokutarika nekumbareko ndagara pasi hakurova chaiko chaiko kuite kutamba
pane vakurwai vacho pane vamaziyawo here
sevanhu vandatanga kutora nhasi hapana vandaziva asi kuri kuzindinoeeeeeeo asi ndevanhu vezanupf
sei muri kuti ndevezanupf
bcause vamwe vacho vangatipeka matisheti nemaketi
imwe nhengo yebato reCCC vaWilfred Chuma vachitaura vari parunare muHarare iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika sangano reInternational Federation of Red Cross and Red Crescent Societies riri kuyambira kuti hondo pakati peUkraine neRussia ikaramba ichienderera mberi ichapa kuti vanhu vakawanda pasi rose vayaure nenzara Red Cross inoti varombo kunyanya pasi rose vatotanga kusangana nematambudziko aunzwa nekudhura kwezvinhu Ukraine ndiyo nyika yaitengesa chibage chakawanda pasi rose hondo isati yatanga Hondo iyi yapawo kuti mafuta ekufambisa dzimotokari adhure zvokonzerawo kuti mitengo yezvinhu irambe ichita chamuramba mhuru. Sangano reInternational Red Cross rinotiwo vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri kana kuti 22 million vachadawo rubatsiro kana hondo iyi ikaenderera mberi muUkraine. Chikwata chinopfurikidza mwero muSomalia cheAl-Shabaab chatumira mashoko ekutyisidzira Kenya chichiti chichairwisa kana mauto ayo akaramba ari muSomalia. Chikwata ichi chayambira kuti chicharwisa maguta nemadhorobha emuKenya. Iko zvino tochienda kuchirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum. Nhasi tine hurukuro nemurayiridzi wechikwata chenhabvu yevechidiki vari pasi pemakore gumi nemanomwe kana kuti under 17 cheGMRI Academy Private School uye aive mutambi wechikwata cheCapes United Mike Big Mike Temwanjira. Chikwata ichi chakakunda Dynamos 5-4 mumapenalties mumakwikwi eAchford Gutu tournament akatambwa neZuro. Ngati nzwei hurukuro yataita naTemwanjira.
Ndinotenera paGym School, Gym Academy School, iri paLong Chain. Pane right turn iripo before Long Chain. Unodzika nayo iyoyo, unonosvika paSchool, ndopatinotrainira ipapo. Saka program yedu inotanga, tinotanga training like children at 10 o'clock, 10 a.m. makuseni. Kupedza kuma 12. Saka always groups, tinotangira paunder 10, and then under 12, under 14, under 16, under 18, and under 20. Saka ndiwo mamirira akaita program yacho. Saka munhu wese anofungira kuti ane talent, ane mwana wake anotamba, ngauye timuone. And tikaona kuti you are good enough, togona kuva totokupa scholarship yako pachikoro. Odzidza pachikoro.
Saka mungati pari zvino pane vana vangani?
Pari zvino last week ndopa takatanga matrials edu va. Takatanga kuti 22 tichipedza kuti 26. Saka so far vana vakauya vakatenda vanosvika zvekuma 35. Vozi vachiri kutanga bo takaita pamaflyer pama WhatsApp group. Saka chiflyer chedu hachanyanya kutenderera. Saka we are planning again kuita mamwe matrials. I think after 2 weeks time,
Saka kuti muzo unganidze icho chikwata chakasimudza mukombe ichi zvakatora nguva yakareba sei?
Inini ndine chikwata changu chananginacho kugara. Saka ndabva ndabatana namukoma Gilbert Mponda. Saka vanga vane vana vepachikoro vamwe vashoma. Saka hazvinambotorera time. Nenyaya yekuti inini futi ukandana ndiwo vamwe vana vekuwaren park. Saka hazvinambotorera time kuti tikwanise kugadaridza chikwata ichi.
Vanenge vabudirira vatamba zvinonwisa mvura vanozoenderera mberi sei? Muone wenyu ndeyekuti vaite sei? Pane zvikwata zvikuru here zvamuri kushanda nazvo apa?
Vanenge vavo vakwanisa kutamba nemazvo tovakwanisa kuzakuchikuda iyo mhiri tovatsvagira kuti vakwanise kutengawo kunze kwenyika kwandikatamba kuya kunana Serbia kunana Romania ndikatamba kuThailand. Saka ndokwandiko kwatinewo mukana ikoko kwekuendesa 1 or 2 maplayers.
Tichitarisa iwo makwikwi anezuro aya makafara here nezvipo zvine vana kana kuti hatingati matarenda tichitarisa kuti imi makatambawo nhabvu kwenguva yakareba. Remangwana reZimbabwe rakajeka here pane zvamakaona?
Matalenti aripo like yesterday mutimu yedu yatakatamba inini ndakagozanyerema under 17 katournament. But ndakaisa kamuka mukoma nakadiki kane 14 years kanogara kumbare uku. Takatouya tichigari pamatrails. Ndokakaitoita young player of the tournament ikako ndine tarisiro yekuti tikatapa zvinhu zvakakwana. I think in 2 years time chaivo anenge akutamba mukoma neiyi kana kueurope chaivo.
Tiri kuona vamwe vechidiki vari kutora zvinodhaka vamwe vari kungoita zvakadaro daro. Zvakakosha sei kuti vaite zvemitambo izvi zvamuri kuita? Sei zvakakosha?
ipapo ndo imwe futi nyaya yatiuda kutaya kuti tinje iyoyo kozi mukatarisa vana vatinotora vatinawo tinakutaya kuvanzengeta nyaya yekuti vasaite manyaya yemadhiragi iyoyo kozi moment yatinoenda nawo kutraining patinotraina everyday kutraining havani vasakwanise kufunga zvekufuta izvo nekumwa kozi vasinge vakungofokasa netraining vakabva kutraining vakusvika vanenge vanoita vosvika vorara senge ipapa indotozwa nekunoitwa kumbogwe senge pandoti nhasi hakuna kana training 2 days vanotouya utoti kosi tofanira kutraining.
Asi imo muHarare nemunyika umu muchiine mitambo here yakawanda yekuti vanokwanisa kukwikwidza ivo vechidika kana kuti zvinenge zvichiri kunetsa?
Ndakataura namitambondo tisa kujoina pane imwe inonzi Light League inana Dynamo ivavava ine maakadhemi akawanda ozi nekuhwina kwatakaita nezuro vakatotipa pressure kuti handijoini haikuti nekuti timu yenyu iri strong.
Murayiridzi wechikwata chenhabvu cheGMRI Academy Private School Mike Temwanjira ari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu unondipa simba. Jesu simba rangu simba rangu.
Vatereri ndini Tanonoka Wande tinosangana zvakare manheru anhasi muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kunzwa zvamunofungavo pamusoro penyaya yesvondo rakapera yevakorinde vekutanga chapter 15 verse 29 inoti ko avo vanobhabhatidzwa vakafa vachazoita seiko kana vakafa vasingazomutswi. Ngatinzwei maonero apastor Mhungu pamusoro penyaya iyi.
Kana kuchinzi ivhangeri yakaparidzirwa vanhu vakafa vakabhabhatidzwa, vanhu vakafa tisu vakatenda shoko raMwari, kwete hama zvitunha zvakafa, hakuna munhu ungakwanisa kubhabhatidzirwa zvitunha zvakafa. Asi isu tisu tinonzi takafa pazvivi, kubhabhatidzwa kwatakaita kuya takafa pamwe chete naKristu. Saka kana shoko raMwari richitaura zvevanhu vakafa, rinotaura vanhu vose vakatenda kuna Jesu vakabhabhatidzwa kwavari ndo vanonzi vanhu vakafa. Zvitunha hazvikwanisi kuti zvichabetsereka nevanhu kusara kwekuti zvaitigwa nyasha naJesu Kristu. Saka ivhangeri shoko raMwari kana richitaura zvevanhu vakafa, rinotaura zvevanhu vakatendeuka kuna Jesu vakabhabhatidzwa ndo vanhu vanonzi vakafa pamwe chete naye. Saka zvose izvozvo kana ivhangeri shoko raMwari richitaura zvevanhu vakafa, rinoreva richitaura nevanhu vapenyu vose vakafa muna Kristu kwete zvezvitunha.
Ngatichinzwaivo pfungwa dzamufundisi Richard Moyo pamusoro penyaya iyi.
Ndinoundira kuwedzera nhau yakataurwa svondo yapera kubva kuna vakorindi yekutanga pachapter 15 pavhesi yomukati 29. Nhau iyi inhau yakanaka zvikuru. Pauro achiparidza pavakorinde wakanga achiparidza nhau yokumutswa kwevakafa muzita raJesu Kristu weNazareta. Pauro achitaura achiti dai kwanga kusina kumutswa kwevakafa, chero avo vose vakafa tiri dai vainyabhabhatidzwa, kubhabhatidzwa kwavo kungadai kusina maturo, kungadai kusinga na zvakunobatsira. Nokuti kana kusidai kusina kumutswa kwevakafa, chero vakafa vacho chiri dai vainyabhabhatidzwa, zvingadai zvisina kudero. Akanga asingarevi kuti vanhu kana vachinge vakafa vachava nokumwe kubhabhatidzwa. Munhu wese anobhabhatidzwa ari mupenyu. Asi yakanga iri nhau yokuti dai kwanga kusina kumutswa kwevakafa, chiri vakafa dai kwainzi vabhabhatidzwe, kunga kana kusina kumuka, kumuka kungadai kusina matoro. Chere ivo vakafa vacho kana kusina kumutswa vaigozobhabhatidzireiko? Kuna kuti ivo vose vakafa muzita raJesu Kristu weNazareta, dai kanga kusina kumutswa kwevakafa, vaigozobhabhatidzireiko? Vaizogamuchira chiiko pana naJesu Kristu weNazareta? Kurudzira kuti Pauro achiparidza nokudzisa vanhu pamusoro pekumuka kwevakafa, kumutswa kwevakafa kuriko, haasaireva kuti vanhu vakafa kudero vanobhabhatidzwa. Munhu anobhabhatidzwa nemuviri wenyama, sezanjiri kwa sezauri izozo. Asa achizom, asinga atorwa paspezuma. Asa zomiria zwara kire kumuzo. Asa tuzo Jesus Christ wakamotswa. Nekuti Paulo iya achitaura. Dai kwa kusina kuzisizo kudero. Kane so kuparidza kwedu. Muzalisi Nazareta. Kungadai kusina maturo. Dai kwa kusina kumuzo kwa wakafa. Tingadai tige varivei nema. Zaito wanane zedu. Tindu jazuku jazedu. Kwa zuku nwa zedu. Asa nukuti Jesus Christ uyu. Wakafa akamuka nezvareta kuvanhu vose vakamona akazviratidza kuvanhu vakasiyana siyana. Saka nhasi unokuparidza kwedu kana chiti kuno kumutswa kuvakafa. Vanhu vose vachamutswa nomutovo wakamutswa nawe Jesu Kristu. Tozoti Jesu pachedu vanhu tinofana muviri wevhu nemuviri waAdamu achichimutswa nemuviri waJesu Kristu sekumuka kaakaita pasungano yaMwari. Kuro kuti shoko raJehovha Mwari rinotizivisa kuti vose vakafira muna Kristu. Vose vakafira muna Jesu, vose vakafira mukutenda, panguva yekumutswa vachamutswa, vose vakafa vabhabhatidzwa mushoko raJehovha Mwari, panguva yekumutswa vachamutswa. Saka nemashoko ekuti ngotenda nokurumbidza Mwari, ishodi ngatire zvakanaka nemubvunzo uyoyo, tinozva kuti nokuda kwaJesu Nazareta, anotigonyetsa.
Vatereri, tumirai mibvunzo yenyu kana zvamunoda kugovana nevamwe vatereri vezvechitendero pa WhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ndini tanonoka wande ndichiti ngatisanganei zvakare zvondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero.
Tinotenda tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda uchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munau dzemutambo, mutambi wetsiwa yevanhukadzi aita mukurumbira kuda kwashe Chiwandire aregedza basa rake rekuruka vanhu musoro nekuti tsiva yamupa upenyu hutsva. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chiwandire uyo ane bhande reWorld Boxing Council WBC anotipa asvika netsiva hapachaita kuti aonekwe akamira munzira kuchiedzera kutsvaga vanhu vekuruka musoro.
Dinele kurandave ndavo world champion saka zvichaita kuti ndimire mustreet ndichiita chauti nyedu ndichisungone mapurisa. Saka zvichaita se world champion ndakukodzerawo kunge ndakagara mugym ndichitawo basa rangu.
Anoti tiva yamupa upenyu hutsva washandura zvikuru magariro ake.
Dinele kurandave ndavo world champion saka zvichaita kuti ndimire mustreet ndichiita chauti nyedu ndichisungone mapurisa. Saka zvichaita se world champion ndakukodzerawo kunge ndakagara mugym ndichitawo basa rangu.
Pari zvino Chiwandire atamba mitambo misere ndokunda mumitambo mishanu mina yacho achipunzira vamwe vatambi pasi. Asi mbiri yakanyanya yakauya apo akatora bhande reWBC reuremu weSuper Bantamweight arova Catherine Piri wekuZambia uyo ane zita rakasimba pasi rese. Izvi zvakamupa mukana wekusangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakamutenda nemari inoita iyo zviuru gumi nezvishanu zvemadhora ekuAmerica.
Mari yandakapiwa nemukuru wenyika ndakashandisa kuvaka pamba pamai vangu zvinova pakuuye murikawo pakutarisikawo.
Anoti mumhuri make havasi kushamisika nezvaari kuita mutsiva nekuti kurova siyani mangoromera kwakatanga kare kare achiri mudiki.
Tichikura amai vangu vaizviziva kuti ndinorova nekuti ndaiwanzorovana nevakomana. Saka zvinhu zvakangokura zviri mandiri. Saka pandakazovawo ndamunhu mukuru ndakutiwo zvitsiva izvi havana kushamisika nazvo nekuti vakanga vachiziva kuti zvinhu zviri mandiri.
Maneja wake Clyde Musonda uyo anove zvekare murairidzi wake anoti Chiwandire ane matambiro akasiyana nevazhinji ayo anofunga kuti achamusvitsa kure.
Kana goi, ane speed plus anokanda ma good punches plus andotoona kutoti style yake boxing inogona kutonge ichimuendesa mberi bosi. Ane speed yakanyanyisa.
Chiwandire uyo ane vana vaviri ari kukurudzira vanhukadzi kunyanya avo vanochengetsa vana vari vega kuti vasaure mwoyo kana zvinhu zvaramba asi kuti vaedze zvimwe. Pari zvino Chiwandire arugadzirira kudzivirira bande rake re WBC Nazulina Munoz weku Mexico. Bande ranaro ndere Silva uyeze rechipiri muremu we WBC asi chinangwa chake kutora regoride iro rinaye milatsi makadzo weku Mexico zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tinotenda vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu ndokusiyai mina Gibbs Dube.
Toko izika tisenda bakuvhi